danho rekuuya kwaambasada kuZimbabwe kushure nemakore matatu America isina ambasada muZimbabwe chinhu chinodakadza zvachose.
Ko sei muchidaro ambasada Mutsvangwa?
America inyika ine kumbira wokunge iriyo pamusorosoro pedzimwe nyika dzese pasi rino ine zvainoita zvakawanda munyaya dzekufambiswa kwetunduka kwevanhu.
Munotarisira ukama hwakaita sei neAmerica vaMutsvangwa?
Isu veZimbabwe tiriwo nyika di inongori neshuwi rwekuti dai tawanawo mukana wokuti tiwanawo chimiro chedu nechidanho chedu munenge mufambidzana kunoita nyika dzakasiyana siyana. Saka kana paine kutumwa kwenhumwa yakafanika ambasada kuZimbabwe, chinhu chinodakadza zvachose. Tiri kuzvifarira sevamwe takafunda kuAmerica nekugara kuAmerica, tinoti chinhu chingachitendererwe.
Asika tinomboona paine kukandirana makobvu nematete pakati peZimbabwe neAmerica panyaya dzakasiyana siyana dzingava dzeutongo hwejekerere, zvirango nezvimwe.
Mashoko ekuti vanhu vanonyatukidzana vachidini vachidai vachidini, makukutu maodza mwoyo nemamwe akasiyana siyana, zvinhu zvinowanika, asi zvinhu zvese zvinowana magumiro azvo. Ende kugumiswa kwazvo ndekwekuti nhumwa dzakafanika sedzemaambasada dzinge dzichiita basa irori, nekuti gakava rese rinotozongopera nekutaurirana. America inyika yavhura nyaya dzezveupfumi kuti zvifambe zvemandorokwati neZimbabwe pakabviswa masanctions. Hongu, pane mamwe achirikupwa kuti haana nemusoro.
Ndeapi aya?
Ari kuramba akanamatirana nemukuru wedu, president wenyika yedu. Ini ndinotarisira kuti sezvo ambasada Trina ndiva muno, zvinoita kuti tiwane mukana wokunadziridza nyaya iyoyi. Tisave tinotemerana zvirango panongonya pevatungamiriri venyika dzedu. Tikadaro ambasada Trenand vanenge vazadzisa zvido zvevanhu vekuAmerica nezvido zvevanhu vekuZimbabwe kuti tiyananisane.